kuitakwa mudenda kuya kunobva mukuona zvakaitika muparamende yapfuura kufunga kwangu. Muparamende yapfuura iyi pane mabhiri akawanda chaizvo kusanganisira mitemo yaifanira kuita realigned to the new constitution isina kuzodii ichikwanisa kuuya kudare reparamende nekuda kwekugaira anenge aita nemaministra ainge achifanira anga achipusha kuti mabhiri iwawo anga achiuya muparamende. Kutaura kwava mudhenda kunogona kunge kuchibva mukuziva zvakaitika kubva muparamende yapfuura.
Chinodiwa napresident panyaya iyi chii?
Kana ndakatarisa State of the Nation address yakaitwa napresident ndichisanganisira speech yavakapa kuUnited Nations kupavanga vari kuamerica nezvavanogara vachitaura, munhu anofamba neiyo mantra yekuti Zimbabwe is open for business. Kana ndakatarisa legislative agenda yavakapa ipavakapa State of the Nation address, ndinoona kuti mabhiri avakaisa pamberi mabhiri ane chokuita nenyaya iyoyo yekuti he says he wants to open Zimbabwe for business. Ikatarisa pane companies and other entities bill, ikatarisa pane Zimbabwe Investment and Development Agency bill, pane mines and minerals, pane gold trade nemamwe, but mukatarisa emphasis neavakatanga nawo anenge akatarisana nenyaya idzodzo dzekuti vanoti vanoda kuopena Zimbabwe for business.
Pane nguva yakakwana here kuti makurukota auyise mabhiri ese aya 20 kudare reparamende?
Ya, ipapo ndobva neimwe nyaya nyaya iyo yakaitaura painduction yemaministers nemadeputy. Saka kana ndakatarisa, of course inogona kuzoextenda kusvika kune dzimwe nhengo because asi mabhiri aya mabhiri anounza neexecutive through maministers. Saka 8 days takatarisa process yekudrafta bill inoinvolva department rekwaag zvichidzoka kuzombodzokera 30 days dinogona kunge dzakaita nguva diki. Asi ndingotora kuti vamudhenda pavaitaura nyaya iyi vaingotaura agents yekuti mabhiri aanga achiunza kuparamende.
Munoona sekuti iyi inzira yakanaka here yokutuma makurukota kuti vaite basa ravo?
Izvozvi ndichitaura ndakamirira Parliamentary Monitoring Trust, mukushanda kwakatiita kuseku tinoona kuti maministri executive as represented nemaministers vakazorora, havana agents munyaya dzekuparamende. Kana makazvitarisa muchaona kuti takamboita scorecard tichitarisa attendance chaiyo yeregista yekuona kuti ndiani anouya kuparamende ndiani asingauyi kuparamende, tikaona kuti maminista ane chitsama haauyi kuparamende. Saka tikatambosvika pakutaura pakupiwa ultimatum ye30 days, executives as represented by ministers they don't seem to take the legislative business very seriously. So inhau yokuti yakataurwa navamudhenda iyi iri inline nerole yeparliament which is to provide an oversight over the activities of the executive. So kana vachiti ministry ichatobva kuunza mabhiri anoenderana nayo, tichapedzera takusamonai kuparliament kuti mutiudze kuti chii chakutadzisai kuunza mabhiri akanzi ari kuuya ari pati legislative agenda yapresident. So nedzimwe nzira ingava nzira yokupusha executive maministers kuti vatore business rekuparliament a bit more seriously. From our understanding, from our observation, maminister they don't seem to be taking parliamentary business seriously most of the time. Tine chironga che question and answer nekuti maventures edu anobvunza maministers mibvunzo inoenderana nebasa rekumaministri yavo. Tinowanika zvaagiri kuti ipapo maministers edu haauyi pamwe anotumira vane madeputy pamwe pavanouya havanyatsopinduri mibvunzo iya sevanhu vari sirias nemibvunzo inenge ichibvunzwa pasi.